makanzuro vakasangana nawo nezuro vakasangana nemakanzuro emumaguta neyekumaruwa chinangwa chavo vaida kutaurira makanzera nyaya yekuti zvimwe zvezvinhu zvavanofanira kuita zviri muconstitution yezimbabwe like zvavakanyanya kuembasira zvavakati no mukatarisa muconstitution yezimbabwe mune provision pachapter 17 yelocal government yeconstitution yezimbabwe kuti hurumende inoraramiro yekurimita kana kuti kupa makanzuro 5% kubva kunational budget.
Imi semutare makazvigadzirira here kuti mungagona kuvaka mutare makazvimirira mega kudaro?
Chokwadi chomunotaura vazininga nokuti mukatarisa mutare tine zvicherwa zvakawanda. Tine chicherwa chegold chetinowana kupenhalonga kumaini yekupenhalonga. Tine madiamonds precious stones chetinowana kwamarange. Kuti minzi madiamonds rikatengeswa rimwe makarati mashoma anoita kuti marange inoita kuti mutare inobudirira zvakanaka. Saka takatigadzirira takatimirira nemaziso matsvuku chinhu chakanonopa kuitwa negovernment.
Nemamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi, munoona here chiri chinhu chichakasira chaitika?
Tikatarisa dambudziko rezviri kuitika rehurumende iripo, hakusi kutanga nhasi kutaura zvedevolution. Remember kuti takaita constitution yezimbabwe muna 2013 muna 2009 there about 2010 taita constitution yezimbabwe takafunga kuti paitwa fast track yekugadzira mutemo yekugadzira devolution ienderere mberi. But nevamirira aita zvinhu nevamirira aita matongerwo enyika muzimbabwe nokuti nemakakatano arimo panyaya yekuti wakakunda ndiani.